marvelous mplanga nyahuye ndi chiti hey no misoro yena uza nasi chishanu gunyana 25, 2015. Pope Francis wataura mudarere United Nations mu New York. Zesa ino tinyaya yekushomeka kwemagetsi ichatora makore kugadzirisa. ZCTU inoti vashandi vakadzingwa basa havasi kupiwa mari dzavo dzekupukuta dikita. Dynamos yotatsurana neChicken Inn mumutambo weCastle Premier Soccer League. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvekushomeka kwemagetsi munyika. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 909 a.m. 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.